manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugorera kurume 31 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kutanga nhasi anachiremba vachiradzira vadzokera vanga vari kure nemasessions avo savapawo zuva rekuti vafambe mangwana asinesi vatumi chiremba vekaniwazana.
Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vanodzokera kubasa zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende. Vanhu makumi maviri nemumwe vanofa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vanga vachiramwa mabasa vatanga kudzokera kubasa nhasi zvichitevera kuwirirana kwavaita nehurumende pazvimwe zvezvichemo zvavo zvavange vachida kuti zvigadziriswe. Vana chiremba vanoti vatambira zvavavimbiswa nehurumende zvichitevera musangano wavaita Health Services Board. Izvi zvinotevera kurudziro inonzi yakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa yekuti zvichemo zvavana chiremba zvigadziriswe. Hurumende inonzi ichaisa parutivi mamirioni gumi emadhora kuti ishandiswe mukukweretesa vari mubazi rezveutano. Vana chiremba vanotiwo mari dzeon-call allowance dzawedzerwa kubva padhora rimwe chete nechidimbu kusvika pamadhora manomwe nechidimbu paawa imwe chete. Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa kutanga kwemwedzi uno uyo uye kuramwa mabasa uku kwaperawo kupera kwemwedzi uno, asi vati kana hurumende ikadududza pane zvavavimbisa vana chiremba vachadzokera zvekare mukuramwa mabasa pasina chiziviso. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa gurukota rezveutano vaDavid Parenyatwa kanawo sachigaro weHealth Services Board Dr. Lovemore Mbengeranwa kuti tinzwe mativi avo. Ray Choto weStudio 7 abata mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaNtolisi Ngwenya kuti tinzwe zviri kuitika.
Mushure mekuti mutungamiriri wenyika Comrade Emerson Mnangagwa vapindura nyaya dzemachiremba anga achiratidzira nenyaya yekusakutikana nevamiriri vakaita zvinhu muzvipatara. Tazowirirana nasi nehurumende iyo inonzi kuti pachaita kakuwedzera pakamari kanga kachipiwa maachiremba achisada pakati peusiku anonzi maon-call allowance. Then mishonga nezvimwe zvinodiwa muzvipatara zvichiita zvichipinda zvishoma nezvishoma muzvipatara tikatarisira kuti zveikonomi yedu isiri kunyatsoita zvakanakanaka paine zvomirawo zvakanaka zvinhuzvo zvamirawa mushe. Saka tazowirirana machiremba akuzvipatara.
Tingati mawirirana pakupuhwa mari yakadii pamunenge muchitaura nyaya yekuti zvo inenge iri yema-call allowance?
On-call allowance pari zvino inenge yakamira pa-$7.60.
Ko pamari yamunotambira pamwedzi yawedzerwa here?
Aiwa, mari yatinotambira pamwedzi inonzi salary haina kuwedzi.
Saka inyaya here yamuri kukurukura nehurumende kana kuti yanga isiri dambudziko yenyaya yemari yamunotambira pamwedzi?
Aiwa, tinozvizvipisa kuti hurumende haina mari, asi pamaoncall tiri kutokushanda pakati peusiku kwemahours akawandisa ndeyaita tichingokura kuwedzi.
Mangamire zvichemo zvakare zvekuti zvo munge muchibetserwa pakutenga motikari dzekushandisa kunge muchienda kumabasa, nyaya iyi yagadziriswa here?
Aiwa, tichiri kuzotaurirana pamusana pe10 million yakanzi iri kubuda iya.
Mungatiudze here zvakati wande ne 10 million yamuri kutaura
iyi iri kuzopuwa vashandiri veutano tizogoverana tichiona kuti tinoisa sei iri loni yekudzosera zvokuti kana vamwe vambowana panopera ugore vamwe vawana here
muri kuti here imimi hurumende yatichakupai mamiriyoni gumi emadhora yekuti nge muchikwanisa kuchikwereta muchizodzosera hurumende
ndizvo zviri kuitika mamiriyoni gumi aya ndevanhu vese vanoshandira utano zvichisanganisira matiremba manesi maenvironmental health nemazina vazvo
kudzokera kubasa kwamaita uku kwatanga rini
kwatanga nhasi kudzokera kubasa kwataipa
saka vana chiremba vose vanga vachiratidzira vadzokera kubasa kutanga nhasi
kutanga nhasi vana chiremba vachiratidzira vadzokera vanga vari kure nemasessions avo tavapawo zuva rekuti vafambe mangwana asi nekuvatumi chiremba vesanuvazana
mune chivimbo here Dr. Ngwenya nezvamavimbiswa nehurumende kuti ichaita
nechivimbo kuti vachaita kana vasinge vasina kuzoita taratidzira zvekare kuneuvetekiso
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vamukolisi Ngwenya vachitaura vari parunhare vari muHarare naRay Choto weStudio 7 Zimbabwe Republic Police inoti kusvika pari zvino vanhu makumi maviri nemumwe vafa mutsaona dzemumigwagwa munyika yose pazororo reEaster. Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati vanoti tsaona zhinji dziri kukonzerwa nevatyairi vanenge vachimhanyisa motikari dzavo vamwe vachida kupindira dzimwe motikari dzinenge dziri mberi kwavo. Vanyati vatiwo tsaona idzi dziri kuitika munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanyati vati gore rino vane zvikwata zvakawanda zviri kushanda nesangano reTraffic Safety pamwe nebazi rezvekutakurwa kwezvinhu vachiyambira veruzhinji kuzvibata kana vari mumugwagwa kuitira kuti vasapinda mutsaona. Tabata vanyati kuti tinzwisise mamiriro ezvinhu mumugwagwa.
Vanhu vari kufa vakawanda taona kuti nezviro kwakafa vanhu gumi vanhu vakafa imwe yachona munhu akatsikwa nemutyairi kumbare ndokubva mutyairi atiza ndokusara achifa vamwe vatatu vakafa kuwaterfalls kwazindoga apo mutyairi akabuda mugwagwa ndokubva atsika munhu anga ari kunze kwemugwagwa akafa ndobva vamwe motikari yabheuka pakafa vamwe vanhu vaviri vamwe vanhu vakafa kunana Karoi pakafa vanhu vaviri motikari payakabuda mugwagwa nekunana Notoni saka tikuona kuti tsaona dziri kuwanda vatyairi vasiri kunyatsochaira zvakanaka mumugwagwa vanenge vachimhanya vasingateedzere mitemo saka tokumbisa kuti vachairi vachaire zvakanaka tichitengeredze mitemo parodhi vanhu ngavateedzere mitemo tiremekedzane mumugwagwa motikari iyi unenge uinayo asi teedzera mitemo uchiremekedza vamwe vanhuwo kuti zvichambe zvakanaka nekuti tsaona dziri kukonzerwa nevanhu vanoovhateka pavasingafaniri kuovhateka vanomhanyisa motikari vanotsika vanhu vanenge vakamira kunze kwemumugwagwa saka tiri kukumbira kuti munhu wese ateedzere mutemo achaire zvakanaka.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri weZimbabwe Republic Police Chief Superintendent Paul Nyati vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Mvuro kusvika chishanu pamaswaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vari kuvhota muSierra Leone musarudzo yekutsvaga mutungamiri wenyika iyo iri kudzokororwa mushure mekunge vanhu gumi nevatanhatu vaikwikwidza vakakundikana kuwana mavhoti anosvika zvikamu makumi mashanu nezvishanu kubva muzana musarudzo yakaitwa kutanga kwemwedzi uno. Sarudzo yemutungamiri wenyika yaifanirwa kunge yakaitwa nemusi wechipiri asi yakabiswa kuitira kuti dare repamusoro rinzwe chichemo chenhengo yebato reAll People's Congress. Vanhu vari kuvhota vachisarudza mutungamiri wenyika pakati pava Samura Matthew Wilson Kamara vebato riri kutonga reAPC uye vaJulius Maado Bio vebato reSierra Leone People's Party. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti pave nechikwata chevaferefeti vakazvimiririra uye vasina divi ravakarerekera panyaya yemhirizhonga yakasiya vanhu vafa pamugano weGaza neIsrael nemusi wechishanu. Vanhu gumi nevashanu vemuPalestine vakafa mumhirizhonga iyi uye vanhu chiuru nemazana mana vakakuvara mushure mekupfurwa nemabara epfuti dzemauto emuIsrael. Yasvika nguva yekuti tinzwe tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kumbotarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika takanyanya onangana nemadzimai.
Ndinoitwa Sakile Sela Ningoma, ndini Women in Politics Support Unit, ndiri director ndiri ikoko. Chirongwa chatanga tinacho changa chiri chirongwa chinonzi icho The Election Debate Series, Her Debate. Chirongwa chinosvitsa vamiririri mabato nevanhu vari kuita sekuti vangada kupinda musarudzo ratakatarisana naro ra2018. Vakasangana vese varipo vari takatakavatarisa tichivanyatsovhunzurusa kuti chakachamuchanyatsoita chaicho chaicho chii tisiri pamberi pevanhu vasezvo zvatinotiona zvekumarari kana kuti vari pamatv tisingagoni kuti tisvike pedyo navo tisingagoni kunyatsovhunzurudza. Tinenge tichida kuti tinyatsowana chirongwa chinoita kuti veruzhinji kunyanyanyanya madzimai sezvo tatarisanawo nezvakabuda kuzeki kuti takatarisanawo nevhotazero iri kuuya iyi zviri kuratidza sekuti musarudzo iyi vanhu vanenge vakati wandei pavhotazero anenge ari madzimai uyezve vanenge vari vechidiki vatinoti vari under 35. Saka tinenge takuda kuti tizwe kuti munhu ari kuda kunotimiririra chii chaicho chaachaita akatarisa masimba anawo. Nekuti chimwe chatinotarisa chatinoona muno muZimbabwe ndechekuti vamiririri vedu vanogona kutivimbisa zvimwe zvinhu zvavanohoshaya masimba ekuti vaite vapinde mumabasa acho. Uyezve vamwe vanoti izvo vanoda kuti vanogadzirisa zvinhu zvakadai zvakadai asi isu semadzimai tatarisa masarudzo yese yakaitika kubva kuna 1980 pane zvinhu zvakati zvisati zvagadziriswa muupenyu hwedu semadzimai. Saka tinenge takuda kunyatsozivisa kuti iwewe chaicho chaiko chii chawanikwa tiripo kana ndikakuvhotera iwewe kuita kuti madzimai awane masimba ekuti vanyatsosarudza vakasununguka vachiziva kuti sarudzo yavo inorevei.
Muri kuona pane madzimai akawanda here ari kupinda imomu mezvematongerwo enyika?
Madzimai gwende guno varipo chaizvo. Takanzwa taipo paredhio peni takanzwa kuti pave nechiunganiswa chinonzi povo chiri kusanganisa vanhu vari kuti ivo maindependent candidate vari kuda kumiririra zvigaro zvakati siyanei siyanei muno muHarare uyezve nekunze kweHarare takatarisa Zimbabwe yese. Tiri kuona futizve kuti vanhu vakawanda vari independent kunyanyanyanya vakawanda vacho madzimai. Zvinotiudza kuti kune zviri kuitika kumusangano uku kwatagara tichingoona zviri kuita kuti madzimai apupunuke achibuda achiinda mukati mesarudzo. Iye zvino tikatarisa mabasa edu atinoziva arimo muparamende yedu atinoziva tine ZANU PF iripo, uyezve tine MDCT, tine MDC. Tikatarisa kumamirira vakaita, nezvavari muparlamende iye zvino. Tinoona kuti iyo paramende yacho, madzimai acho, seve mabata takavaunganidza. Zvisinei kuti ndowe ZANU, kana kuti ndowe MDC, kana kuti ndowe MDCT. Havana havasi kusvika pa 50%. Zvinoreva kuti mabato avo haasi kubudisa madzimai kuti tigowanawo nguva yekuti tisarudze uyu neuyu tigoita sarura yaunoda. Tiri kuwanikwa sekuti vari kubudiswa nemabato avo vari less than 50%. Saka patinenge takusarudza tichosarudzawo result ichabudawo iri less than half because madzimai acho kuri kunzi haasi kubuda munguva yesarudzo. Ati ukaenda kumusangano unoziva kuti madzimai uchamawana aripo. Asi sei kana yanguva yezvigaro nyaya yekusarudza zvigaro kumusangano uku kumaprimary kana kuti kune zvimwewo zvinoshandiswa kuti zvibudise vanhu vachapinda pachisarudzo tirikuona kuti madzimai haasi kubudirira.
Mune ramangwana muchange muri kuita sei pasi pechirongwa chenyu chamakaparura ichi?
Tinenge tichiedza kuti tibudise mabato ese ari neserious nekuda kutora vhoti yemadzimai. Tigonyatsonzwisisa kuti bato iri richaita vamiririri vemadzimai here uyezve umiririri hwemadzimai mubato iro riri guchasvika here pa50%. Tapfuura paumiririri chero usiri kumiririra tinoda kudzivisa kuti izvo chikamu chebato nebato chinenge chiri chemadzimai chinenge chiri chei nekuti isisi semadzimai taona kuti tiri kuramba tiri muurombo. Urombo hwedu hausi kupera, huri kuwedzera. Handiti tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga mudzimba nekunze dziri kuramba dzichiwedzera, hadzisi kupera. Tiri kuona kuti panyaya dzehomwe chaiyo chaiyo yekuti umire uve munhuwo mushandi palabor iripo, employment, mabasa ari kutaugwa neinvestment dziri kuuya, mabasa ari kutaugwa mazvikambani mazihombehombe kana kuti ekuchera. Tiziva kuti madzimai haamo mukuchera uku uyezve haamo mumaforeign direct investment aya ari kubva tauya. Saka madzimai achawana here employment nezviri kutaugwa izvi mazuva ano? Ndozvatinenge tichangoda kunyatsobata kuti tiedzewo kutiona kuenza nekwemitana kwevarume nevanhukadzi panguva yesarudzo kuti ramangwana racho ratinenge takuti kuvaka nyika yenu takaita samapolicies anenge aakubuda nebato rinenge rapinda muutongeri hwenyika tinenge takuziva kuti uyu ane changu here kana kuti uyu hana changu, tisingatarisi munhu asi mabasa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Sakile Sfela Ningoma kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, regai tichinzwawo Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa mafambiro ari kuita vana veZimbabwe zvikuru vanobva muSouth Africa nemuBotswana vachipinda muZimbabwe munguva ino yezororo reEaster kuti vane matambudziko api avari kusangana navo. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari muSouth Africa. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 vaJuru.
Tinotenda mukoma Jonga.
Tiri kuona svondo rino vaJuru, isvondo rezororo reEaster, vamwe vachiti Pasca. Tiri kuona kuti vana veZimbabwe vakawanda zvikuru vanenge vainewo pfungwa dzekudzoka kumusha muzororo reEaster irori. Zvakamira sei kumiganho uko mukufamba?
Hongu, tinoona kuti zororo reEaster izororo rinouya mumashure mezororo reKrisimusi. Takatarisa pamazororo ese, ndo zororo guru rakatevedza nerisina muganhu kudarika mumazororo ese. Uye izororo rekuti vanhu vanenge vabva nenonzi January disease mukushukira kuvanyanya ndoo panguva yekuti vanenge vapedza kubhadhara zvikwereti zvese zvavanenge vakakoromora panguva yekunge vana vakudzokera kuchikoro muna January. Saka zororo rinei rizoro rakakosha zvikuru, uye tiri kuona kuti vanhu kunyange zvavo vasiri kuenda neuwandu hwakanyanyisisa, vanhu vari kutumira zvinhu kumusha zvakanyanyisisa kudarika kutenda kwavo chaiko chaiko. Vanhu vari kugara kunyika yeSouth Africa vari kutumira zvinhu zvakawanda zvikurusa. Wotarisawo kunyika yeBotswana, vanhu vari kutumira zvavanhu zvakawanda zvikurusa, uye hurumende yeBotswana yazivisa iyo kuti bhodha richange richivhurwa kwe24 hours kusvikira kuti harisi kuvharwa. Takatarisana nezororo iroriri. So zororo iri zororo rakagadzirirwa zvikurusa, asi vanhu zvavo havasi kunyanya kuenda zvakanyanyisisa sezvavanozoita pazororo rekrisimusi, asi zvinhu vari kutumira zvinhu zvakanyanyisisa chaizvo zviri kuenda kuZimbabwe.
Tinomboona vedzimotokari nevemabhazi vachikwidza mitengo munguva yemazororo. Zvaitikawo here munguva ino yeEaster?
Bodo, ndanga ndiri chitori muJohannesburg zuva ranhasi, ndatarisa panonzi paPowerhouse, ndaona mabhazi anoenda kuHarare ari kuita 450. Vanenge vatoti dhureyo zvavo ndo vanenge vachiita kuma500. Ndaendawo zvekare munzvimbo yePark Station, mabhazi mitengo yagara achikuita ndiyoyo. Ndaendawo zvekare panzvimbo inonzi New Town Bus Terminus, taona kuti mitengo inongori pakare ipapo, haina kukwira kwayaita. Zvinhu zvinenge zvichakangoita sezvo zvavo zvakaita, uye zvinhu ndo zvinenge zviri kuti dhurei kukwidza zvinhu sezvo zvizvo zvakati wandei. Kuwanda kwezvinhu kana kuti kwevanhu ndo kunoita kuti mitengo ite seinoti kwirei. Saka zvinhu ndo zvakati wandei zvekuti zviri kunge zvekuti dhurei pichana kudarika zvazvinosiita mazuva ose.
Takaona mazuva mashoma adarika vajuru hurumende yeSouth Africa ichiburitsa mapasipot evana veZimbabwe anoita 16 akabatwa aine mumwe mutyairi webhazi adhindisa pamuganhu ipapo paBait Bridge, asi varidzi vemapasipoti vasipo, uori huri kutaurwawo. Zvinokanganisa zvakadii kufamba kwevana veZimbabwe izvo?
Hongu, inyaya yakaitika iyoyo zvikurusa. Asi zvinhu zvagara zvinongositika nenyaya yekutambura kwevana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura kusvika pakuti dzimwe nguva vanenge vasiri kukwanisa kuti vange vachienda kuZimbabwe, saka vanogumisira vangobatisa vatyairi mapasipoti avo. Zvinhu zvinogara zvichingoitika, kungozobatwa kuti munhu anenge abatwawo. Uye chinokatya mazva hurumende yeSouth Africa ndechekuti vakaisa kuti munhu wese anenge achipindisa pasipoti anenge achipindisa nechigumwe chake, inonzi biometric security. Saka zvinhu zvoto zvakatya mazva zvekuti vanoshanda kuimmigration yavo yeSouth Africa veHome Affairs vari kukwanisa kusvongodhinga mapasipoti cheromuridzi asipo. Hunove huori hweikuku kuSouth Africa hazvina chekuita neZimbabwe, asi zvinhu zvinenge zvisingakurudzirwa hazvo. Asi nenyaya yekutambura kwevana veZimbabwe unopedzisira wangoona kuti zvinenge zvakatongonakirawo vana veZimbabwe.
Asi matanho anozotorwa mushure menyaya dzakadai vajuru, munoona here asingazokanganisi vana veZimbabwe?
Zvagara zvinongozovaomesera, but vanotenga nekutengesa hazvine kuvaomesera sekuti ivo havadi mazuva akawanda pakunogara kuSouth Africa. Vanhu vagara vanotongoda kana vanyanyisa kugara vangade kana masvondo angaite mairi. Saka zvinhu zvinokanganisa avo vanenge vachida kunoshanda vari kuSouth Africa asi vasina mapepa ekushanda vachiseenzesa ivo mapasipoti. Vagara vanenge vachida mazuva uye mazuva avo anenge achizopera vari ikoko kuSouth Africa. Saka ivo ndivo vane dambudziko iroro. Kune vanotenga nekutengesa bodo havana kana dambudziko iroro nechekuita nekudzidzwa kwemapasipoti ikoko.
Aiwa, tinotenda zvikuru vajuru nekuwana nguva yekutaura nesu tichiti muwe nezororo reEasta rakanaka.
Tinotenda mukoma Jonga, muve nezororo rakanaka pamwe nevateereri.
Manga makateerera kumutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndoti muve nezororo reEaster rakanaka.
Zvonhasi kwanga kusina mitambo yePremier Soccer League munyika, Tombo tarisa zvabuda mumitambo yenhabvu kuBritain. Crystal Palace 1, Liverpool 2, Brighton and Hove 0, Leicester City 2, Manchester United 2, Swansea City 0, Newcastle United 1, Huddersfield 0, Watford 2, AFC Bournemouth 2, West Bromwich Albion 1, Burnley 2. Mari makanaka kambau kanona kita zukuru kanulova kuna baba mekanik manyeruke. Sezonguwa yedu ya pera, rekai tumpo tarisa misoro ye na uzedu zanasi. Vanachiremba vangava chirangwa mabasa vano zukira kubasa zishitewe la kuwirirana kwa waita ni huru mende. Vanu makumi maviri ne mumwe vanofa mutsao na zomumi kwa kwa mnika yose kwa zororo reista. Tashika kumagumo churongwa chedu cha nasi iwa inesu zekare mangwana. Anokene kaine mfaro ndini Tanono Kawande ndiri mu Washington DC. Thank you.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.